Ongororo yaitwa Nestigo 7 inoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvaswera zviri muguta reFrancistown muBotswana zvichitsvaga zvingavararamisa semazuva ose. Mumwe wevanhu ava amai Cynthia Muzaninamo vaudza Nestigo 7 kuti vaona zviri nani kuti vatumire zvekudya nezvipfeko kuvana vavo kugokwe pane kuti vaende kumusha vosvika vakarembedza maoko.
Tatadza kuenda kuChristmas nenyaya yekushaya mari yekuti tinge nekutinoona vana. Zvose zviri kutoma kuZimbabwe hakuchagariki. Hazvibatsiri kuti ndinoona vana ndisina chindakabata. Vana ndivangoona ini ndisina chindakavabatira. Saka tiri kuno kutsvaka kuti tiwane mari dzingabatsire mhuri dzedu. Tatadza kunoona vana nekushaya mari kuti ndiende kunoona vana. Nyika yaoma. Tiri kutambura muZimbabwe. Tave nhapwa.
Muzvare Christina Mashorokoto avo vanorarama nekuruka vanhu musoro mudhorobha reFrancistown vanoti chavagora chete kutumira chikafu nezvipfeko kuvabereki vavo kumusha.
Tiri kuno kuBotswana takakwanisa kutengera vabereki chikafu nehembe tikatumira kumusha. Hatina kukwanisa kuenda kumusha nekuti hatina mari. Mashandiro edu eDisemba gore rino akaoma. Tikangobata makastoma patinoti rega tiende kana masarini kunoruka mapurisa opinda otandanisa vakakubata uri kuenda unobviswa faindi 1,000 or 500. Shuwa hatina kushanda.
Vatakire nyika usavi avo vanotungamira kereke Jehovah's Tabernacle vanoti gore ra2018 ranga risina kumira zvakanaka kuruzhinji munyaya dzokubata mari.
Chikonzero chandisati nditambire muno muChristmas ndechekungoti zvinhu zvacho zvakaoma. Ndiri kusapota kumusha, ndikuzvisapota ukuno. Mari yandakabata yacho kuti ndiende nekutenga zvavari kuda haisi kuti ndikwanira kumusha. Chikoti kungoti ndandisina kugadzirira kuenda kumusha nemari dzacho ndandisina kudzironga zvangu. Hasina kuda kwekuti vatondifonera vachitonditaurira kuti vana vari kuchema havana chekubata. Saka zvakandiomera.
Vanhu vakawanda vari kupinda muBotswana zvisiri pamutemo nechinangwa chekunotsvaga mafuro manyoro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana ndini Shungirai Madondo.